A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, December 25th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about Christmas.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077. And as usual, we call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voindebele.com.
If you've just joined us tonight on the Diaspora Forum, we are talking about Christmas.
Today is Christmas Day. Millions of people worldwide are celebrating this day with church leaders conducting prayers. Pope Francis of the Roman Catholic Church appealed for peace in all nations.
In Zimbabwe, millions of people were also observing Christmas Day, although some of them say there was nothing to celebrate this year due to the current harsh economic situation in the country. Those who managed to buy goodies say they enjoy it with their families and friends.
So today we are inviting you all to join this show right now and tell us what you are doing today, regardless you are back in Zimbabwe or in the diaspora like Gibbs and I.
And we are working. So happy Christmas, Void.
Happy Christmas, Sandra. Thank you.
Yeah.
What have you brought us? What about the deer, the reindeer?
The deer is just by the door. You saw it?
Yeah.
Yeah, so okay, school man, also with Christmas lamplanje. Silfizela ke Christmas enhle, lo mnyaka omuhle olenjabulo ozayo. So ke sifisa ukuthi lingena kuhlelo likhulumele kufisayo, siyakwazi ukujinga isikhathi se Christmas, isikhathi esiqhakateke okwamagama. So
Uwandu hacho unganya zikana kusvika papi asi vanenge vachiteera zuva iro reChristmas. Noronde yeChristmas inoti ndo zuva rakaberekwa Ishe Jesu Kristu. Saka vakawanda vanenge vachiteverawo. Asi zvikuru zvandakaona muZimbabwe, vanhu vanobva vangotora zuva iro kuriita holiday, kuita zororo hombe pachidyiwa nekunwiwa anonzi mafizongo. Saka nhasi toda kunzwa kuti imi muri muZimbabwe, nemi muri kunze kwenyika, nasi mapedza sei zuva iri, maricherechedza sei. Kana vari kune dzimwe nzvimbo dzekuti vakutoti Christmas takaitamba nezuro, pindai muchirongwa muchitudza kuti mapedza sei zuva ranhasi. Musakanganwa kuti we are also live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona and VOA Ndebele.
Yeah, so abantu badla amafidlongo,
Amafidlongo.
Nama fry tot.
My way.
Yeah. So sakumbula kutala, sasigqoka phela ugqoke
hembe nyowani.
Yeah. Kumbe tengo ni khaki Brooklyn.
I know. But sometimes manje, you know, chairwadza is sometimes we used to get these new pairs of shoes on the Christmas day. You didn't have time to train the shoes.
Yeah. So for a day two.
And you, when you go there, then you'll be like
unanaila. Kwa kujalo joke, kwa kuti kwamnandi, uyazi kuchaza kakhulu.
Yeah.
Wow, not it here in Komjo, five
cups.
Yeah, in,
but this year there's no sugar, my boy, for five cups.
9 kilograms.
Yes, so, but you know, there are many ways of sweetening your tea. You can use honey. But you know, ne, deforestation, because what you meet here, I tell you, 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 I
tell
you, I tell you, I tell you, I tell you, I tell you, I tell you, who is the president of the International Cross Border Traders Association based in South Africa. Vajuru, welcome to our show. We've lost him.
Yeah.
But, you know, because maybe he's also barbecuing, you know.
Yeah.
You answer the phone, hello, and then you go on upindura nyama yako, you come back, hello.
Kipurvos. Yes, ya wala kei ku Facebook page, yes, ndebele. Kulo nome ngwenya, uti Studio 7 linjani. Usa kile linela, uti Merry Christmas, tuwe lo chonga. Hii, baku vingilele lapa foitu. Then, umsunduzo andlovu. Uti ya lami mbugele lapa foitu. Uti ikisimuza enhle basaka zibe Studio 7 siyabonga kakhulu lati sikhona ngapho ikisimuza enhle
ngizobulujuru so bayangwazi
bayakwazi
I'm very happy
ya kuhle kakhulu
ah sakala gaiti ngiba juru ndofunga tano parunare Mr. Juru welcome to our show
thank you for having me how are you
listening we first of all say Merry Christmas from Studio 7 kwa muri wa juru ikuno kutiriwa penyu ini na buru wangu Gibbs Dube. Teoti imiwo ne muri tinotarisa kuti mangamu ine zoro rakanaka tuzoti richiri pakati zvaro asi tatenda zvikuru kuti makwanisa kumbosiya zvamamuchiita kuti mupinde muchirongwa chedu. May you first update us how the situation was, especially at the borders, Zimbabwe, South Africa border, Botswana, Zimbabwe border, and Mozambique, Zimbabwe border, Zambia, Zimbabwe border. Well, how was the situation there?
Yes, today it wasn't a busy day compared to recent years. There was no people at all. Borders were very, very light as far as the movement of people is concerned. If you look at the border post, which is the busiest border in Zimbabwe, into Zimbabwe, and out of Zimbabwe, it had less people. There were some short queues in the morning, but in the afternoon it was empty. You could pass within a period of around 30 minutes into cross borders, SA border and Zim border. And what we have realized is that the movement of people was very, 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 very low. Because if you compare to 2018 and 2019, like the day like yesterday, the 24th of December 2018, 17,324 people crossed that border post into Zimbabwe. But only 10,326 people crossed yesterday. And if you look at the at borders like Plumtree, Chirundu, as well as not forgetting Chirundu border post, it was low as well. People were sending groceries to Zimbabwe without going visiting their relatives in Zimbabwe. So I think this shows that there were some economic difficulties, especially in South Africa. Because in South Africa, you find that even road accidents in South Africa reduced to 10% because there was no much movement of people in South Africa. So if there's no movement of people in South Africa, it means there's also no movement of people into Zimbabwe. Because I think you know that most of people who make their holiday to Zimbabwe, most of them come from South Africa. So these are the updates here for now.
Thank you so much. Vajuru ramba nyimuri parunare. Ndofunga Gibbs wanzwa zvekutaura navajuru anzvayo. Pa Bait Bridge border post apo mitsetse yanga iri mishoma zvekuti waigona kutongosvika waita 30 minutes watoprocesserwa wapinda munyika kurakidza kuti vanhu vashoma ndovari kupinda asi ngatirege kutarisa kuti vanhu vashoma vari kupinda munyika takanzwa zimu raishinzi yaisa vashandi vakawanda ku Bait Bridge saka zvinogona kubatsira futi kuwanda kwavo kunogona kurerutsa futi ndima ndonyaya yacho.
Yes, so despite those challenges, Mr. Juru, or lack of them, so what what really did you do today? Just in brief, 1 minute.
So can you come again?
What did you do today on Christmas Day yourself? When I'm working for it?
Myself, all right. Myself, I tried to go to Ridgeley Zoo Farm, but unfortunately, it was closed. When I went there, it was closed, and there was a board written, it closed until the 1st of of January. So I had to just take my kids to a local park here in Johannesburg, and we had a brunch. And lucky enough, there was plenty of people, I mean, enjoying the Christmas holiday, I mean, at our local park.
Mm-hmm.
So
mm-hmm.
there was nothing much
to celebrate. Okay, thank you so much, and hold on there. I think we've got Reverend Ray Motsi of the Baptist Church. He's in Bulawayo. You can go ahead.
Motsi, tino gamchira mchirongwa chedu makadi. Thank you so much for joining us, and Merry Christmas to you.
Same to you, sir. Thank you.
Maybe you can start by telling us the significance of Christmas in Zimbabwe and the world.
Well, basically the significance of Christmas is the birth and the coming in of the Lord Jesus Christ into the world as the Savior of the world, as a way in which we have a solution for how to deal with sin. And I think that's very significant for us, particularly those that are Christians.
And in Zimbabwe, how did people celebrate Christmas today?
Obviously, the majority of Christians would have gone to church first thing in the morning. People would have been marching, celebrating, and would have been visiting each other. They would have been sharing gifts. For an example, some of us this morning, after having been to church, we came back and we took some food parcels. And we started going to St. Kulumane and started distributing them to needy people, elderly, orphans, and even some people that are not able to get any resources, especially this Christmas.
Yes, I was about Montes. Tell me what is Kulumane allowing us into in the valley. Singati, Nasas Kangalusululu, Lekisimusi, Lukarateke Ganganan.
Usuku lolu luqakathekile kakhulu ngempela okuthi khona alubana uJesu nxa ukuthi uJesu ubengabuyanga emhlabeni bekuza bekungela lokhu okuthiwa khona isiKristu kumbe iChurch kumbe ukuxolelwa izono zethu. So ukubuya kukaJesu, ukuzalwa kukaJesu ebuya emhlabeni kutshengisa khona ukuthi uNkulunkulu yena ngokwakhe uyasithanda. Wayehla ngoJesu, wahamba ngezinyawo zakhe, etshengisa uthando ukuthi khona laba abathanda abanye kumele babajoyine, kumele babe phakathi kwabo, okuthiwa ngesikhiwa yi-incarnation. Ukuthi akufani lokuthi khona amaKristu bagqoka amathayi lama-special suit lezimota eziphazimayo, abanye bedubeka. UJesu wangena ebantwini, wabona ukuhlupheka, ukudubeka, waba nendlala, waswele engadlanga, edubeka, etshengisela ukuthi uNkulunkulu uyasithanda.
Hayi, siyakuzwa kakhulu. Sicela ubambe khonapho-ke mfundisi, sithathe ubaba uRafael Ncube. Baba Ncube, ungawutshona njani?
Hayi, sitshonile baba, litshona njani?
Ye, khisimuse enhle mfowethu.
Ngathi inhle kwezinye indawo ngapha, hheyi, kuzima.
Kuyini okuzima, Ncube?
Izinto ziyadura ezitoro, le mali kayikho. Yona le RTG ezitolo esibizo lapha kabayifuni, kabayithathi. So kunzima, bathi bafuna amarandi lamayusa ngoba abathi ibhondi leli le-RTG akusasebenziseki.
So kugcineni senzani kodwa?
Sigcine sibunga ukuthenga nje khonoko oluthwana okungayingadi nje ukuthi singaganisa abantwana.
Singathi wena uthengeni wanika abantwana?
Ngithengisa inkwa kuphela ngaphoke ukwenza lokuyitiye kuphe ukuthi abantwana banathi.
Belingaphi khonapho? Edolobheni?
Tanyiko kobulawayo mina ngise plant emangwe.
Eh. Singathi kodwa nxa ukade ubathengela abantwana khonapho inhliziyo yakho bekusithini nxa usukhumbula ngesimo esibi somnotho?
Leyi izaba inzima kakhulu ngoba sivele sihlezi sikhala insuku zonke, sikhala ngoku ngesimo somnotho. Sakhala kudala ngo-2016 ngesikhathi lesifaka ibhundu lonile, sahle sathi ukuthi into leke yasozisebenzi bayifaka kuphela behulumende, bayifaka ngenkani. Sakhuluma futhi sebekhipha i-multi-currency ngojini ukuthi hhayi into leke ayisebenzi ukuthi ilahle izimali lezi ezilesisinde lisithembisa iphepha leli lingasebenzi lutho, kodwa kabasilalelanga. So vele sesihlala sikhala izinyembezi sezize ziwomele ezihlathini, akunala muntu esithulisayo. Bazithulile balokhu beqhubeka beprinta amanye amaphepha angasebenziwe.
Hhayi, phoselokugcina baba khonapho ngosuku lwekhrismosi, ubingelele ofisi ukumbingelela isihlobo labangani.
Ye, hhayi, akunzima elizweni. Siyafisa mpela ukuthi alubani izinto ziyalunga ukuthi lathi sike siphile impilo enhle esiyifisayo. Pho heyi, akuyingendlela esicabanga ngayo. Ke ngithanda ukubabingelela, ngizathanda ukubingelela abebandla lezakhu bonke nje jikelele ilizwe lonke. Ngiphinde ngibingelele lo mna wami osebhinga ubhizeniya khona ngale nabantwana bonke. Ngibingelele lo nkosikazi kabhuti wami unakadumo labantwana bonke abangikhona ngale. Ngiphinde ngibingelele lo sebhuku wami khona ngale u-Amos Ngwenya labantwana bakhe.
Hhayi, siyabuza kakhulu, sibongile kakhulu Ncube, ungathina kusasa ba.
Hhayi, siyabonga ba.
Ye, so long baba uRafael Ncube. So what he's saying is that you know, he lives in Mangwe in Plumtree, that is Montebello in the south, I guess. Yeah, that is. So he says you know, in shops shop owners are not accepting RTGS and bond and the bond, you know. So they want the runs and USA, so US dollar. So he says he only managed to buy some bread and make some tea for his family. That was it.
So what's the position now if shops are not accepting local currency?
The government says foreign currency is not allowed in shops in terms of you buying.
So the shop owners are breaking the law.
They should be.
Okay, let's hear from another caller. Tinamkoma Wilfred Chipere. Makadii Mkoma Chipere.
Ndipo makadio.
Takasimba ndaona mune muri mu Zimbabwe muri kupi kwacho?
Ndimaharare.
Maharare muri sei nhasi muharare zuva rekisimusi?
Ah, muno makato muri tonge mune makiro kunge tiri panhamo chaipo.
Vanhu vanyanya kunyarara. Aiwa, kwete kuti vanhu vaenda kumamisha muguta hamusina vanhu, saka pasina rusha here?
Vanhu vakazara mumota dzakangopaka dzina mafuta ekufambisa, saka hakuna vanhu vachidya vaenda kumusha, vashoma vakwanisa kuenda kumamisha kwacho.
Saka imi nhasi mapedza zuva here muchiitei?
Kutogara chaikopamba. Hapana chokuti unokwanisa kunge uchikwanisa kuti unge uchiita kuti ndikakwanisa kuti ndifambe kana kuti ndiite kuti ndimboona unoana nehama neshamwari. Mafambiro acho hapana, kutongotewa wakatongogara pamba.
Saka muri maipe chii mukoma kana muine mhuri?
Ipapo ndopakaoma, ndozvataura zvamazivise zvototi utongotiwo hakwanise kuti uipi nhasi kana kuti utenderana kasaladi kana kakaisa kuti uwedzera hapana. Kutongoti usadza wadyaka kudya nhasi ndizvozvo zvamazuva ite izvozvo, hapana zvokunge uchikwanisa kuti ungatiwo vana vange vachifara zvakanhasi.
Asika pamuriwo apa kumanzere kunozongochinja, because kana mamuchiti hanyu sadza mazuva ese necabbage nechinhasiwo panoitawo kana kahuku kana kechikwereti chaiko mukoma, hamungakuwadze vana kuti vasavaiwa nemunyu mukanwa.
Hukwereta wacho manzeo pasina, nekuti iye wacho kwereta maesa kuida kuti hakuna achabvuma kuupa.
Vachiperi murubva manya kuti zvinhu zvibva zvaomesa, ndauda kutochema pana.
Zvakatooma kutooma chaiko chaiko, nekuti kana nyama chaiyo mubhuta chika $200 kg, unongoshandira mari kuti utenge kg yekuti kumbuya kwekunge chikaka kuti vana vainge vachinge vachidyika. Ndo pane dambudziko ipa.
Idambudziko haino. Mune vamuda kukwazisa here 30 seconds?
Ya, shuwa, ndoda kumhoresa mhuresa wekwaChipere, toti vanikina vangu Christian Shoo Tatenda namaChipere, koita vana kudzaChipere anoziva ishe na anotida.
Well, amai chipere mawako isa era. Ngonda funga muta ora mai chipere wa bere ka chipere kozita mai chipere varorwa na chipere.
Mai chipere muzimai.
Ehe.
Ehe.
Ndova tuda kunzwa iwo kuti vakwaziswa here nokuti vanozongoita zvekunzwa kuchechu achibvunzwa kuti atina kunzwa muchikwaziswa na baba sei.
Hapana ndiko kabhoza vatotofara kabhoza vatsera vachidza
mazejira. I know, I know. Aiwa zvichanaka rimwe gore mukoma. Thank you so much.
All right, thank you.
Thank you. That's our caller, Wilfred Chipere from Harare. He says he spent the whole day at home because of the problems, economic, social and economic problems.
And he says meat is expensive, right?
He says around $200 a kg. That's 200 RTGS a kg.
That's a lot of money, right?
Yes, and asking him why you can't even you borrow chicken for the kids to enjoy souls today. And he said, where you can borrow it. The person who gives you the chicken on credit, tomorrow they'll be after you, wanting their money. So
they will be in
the best thing is to spend the day at home, chill. And
This sounds very tough.
I think we have another caller.
Yeah, you're talking with Rejoice Maphosa. What's it going? Rejoice Maphosa, kunjan.
Yeah,
I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the Yebo, very cool manjal. Oga to lele. Mwala lang ngosuku le Christmas. Ah, mama.
Yeah.
Go hamba ja. So, usuku lwakho lombele njani le Christmas?
Ah, belumnandi bekukahle kakhulu.
Belisenzani. Belisenzani lamhlanje. Ah. So, ucinga soluqhumekile lapha. So, she says she was enjoying a lot today, and she was about to sleep. So she says Ireland is cool and good. So
she's in Ireland.
She's in Ireland.
Oh.
So maybe we can get back to Juru, then we go to...
Yes, sir. Vajuru, Timbons, Vajuru, Uti, Zinjaga Mira, say, Vajuru. Hello. Yes. Hey, Vajuru, tinoona nguwa ya kawanda ino, nguwa ya Christmas. Wakawanda, wanutakura wano, newe sanga norenyu. Vanopinda nekubuda munyika vanenge vachiri migano muachedza kupinda munyika zvinhu zvakamira sei nasi
tatora kwandaita zuva ranhasi kuti hakuna vanhu vakawanda vari kushandisa migano vari kukosa maboda vanhu vanga varimo munguva dzemangwanani asi tichikuona kuti rakuti zuva rapakati kwanga kusina kana vanhu ndambotaura murimi rwechirungu ndikatini muzuva ranhezuro remusi wa 24 December 2018 pamugani weSouth Africa neZimbabwe unonzi Bedford border post pakapinda vanhu 17,304 asi zuva ranhezuro musi wa 24 December 2019 pakapinda vanhu 10,726 zvichireva kuti kwakadzika zvikuru sakufamba kwevanhu ndanzwa muchitaura zvakare kuti vhimura yakawedzera vashandi asi dambudziko remumabhodha harisi reko kunyanya repabedbig harisi rekuzimbabwen side akusiko kunonyanya kumisa vanhu kunonyanya kumisa vanhu kusouth african side ndokuonana kuine mazikiz akareba saka kuzimbabwen side kunotifambei tii zvakanyanyisika zvekare kune vanhuwo vachiri kufamba sekurudzira togara tichingoita sesangano redu kuti vanhu ngavafambe zvakanaka kunyanya vaya vanda kufamba usiku vaya kana kuti vanenge vabanikidzira kuti vafambe usiku mugwagwa wakaita saiwe Bedbridge Harare washata zvakanyanyisisa tatasvika pabhupi uchibva kuBedbridge pane makomba akakurisa zvekuti nyange usiri kusangana neimwe mota yako inogona kufa kupenda marimu ponja kana kuita sei saka isu tachinyanya kukurudzira vanhu kuti vashandise mugwagwa unoenda nekubulawayo uchienda kuHarare nekuti ndo mugwagwa wakanaka musiyano wawo ndo 182 kilometers kubva kwati mugwagwa unobva kuchirundu uchienda kuHarare wakanyanya kushata kunyanya mumarongora mugomo makanyanya kushata zvekuti kana dziri mota hombe hadzikwanisi kupesana imwe inotombomira parutivi kuti imwe igone kudarika zvakanaka zvekare tinoona kuti kana takadarika pamafoot police station paya kubva ipapo kunosvika pavhuti pavhuti secondary school mugwagwa wakatishate zvakanyanyisisa ipapo kobva kwati pane mugwagwa wenyamapanda kubva nyamapanda kuenda kuHarare tinoona kuti panarwizi chivake paya pakati chatei kuti tikati fambei tikadarika pacross pa44 mugwagwa wati chatei kunosvika pakwamurewa waane zvimakombakomba saka vanhu vanofanira kuti vadrive zvakangwarira mugwagwa wekubva kuforb border post uchienda kuHarare tinoona kuti mugwagwa wakanaka zvikurusa saka tinotokurudzira vanhu kuti vasamhanyise zvakanyanyisa vachinakirwa nemugwagwa iwoyo nekuti mugwagwa unofambika zvakanaka tinokurudzira zvekare kune avo tinoona kuti vanhu vazhinji vanoenda kumusha vanozoita dambudziko rekubirirwa kubirirwa mari dzavo nevanhu vanochinja mari garai makangwarira musabirirwe mari dzenyu garai muchiziva kuti marese enyu ane achifamba sei chero ukasazoziva zvakanyanyisisa asi ukanga ungori pedyo kuti uzive kuti zviri kufamba sei semuenzaniso US dollar nhasi ranga richipirwa 16 bonds kubva kwati kana wanga wakabata bhondi uchita US wanga uchipuhwa 16 and then kana wanga uine US uchita ecocash yanga iri 18 kubva kwati kune vanenge vaine maranzi vanga vaine maranzi avo vanga vaine maus vachida maranzi vanga vachipuhwawo 15 rand pa1 year kana wanga uine maranzi uchida mabhondi yanga iri pa95 wachipuhwa 95 mabhondi kochitizvoni taona kuti bhondi ra rakadonha nhasi kudarika zvarai riri nezuro because ukaona nezuro rai riri pa$40 kuti uwane bhondi wanga uchipuhwa 40.6 yes compared nanhasi wanga uchipuhwa 15 saka ndosinga ndokaidea kanafungurwa kuti vanhu vagare vainako ikako kana vachida kuchinja mari dzavo vasabirirwe mari
thank you so much vajuru rambai muri parunare Gibbs tombonzwa kuti Reverend Motsi vari kuti
yes akai kubapa Motsi kulokumbulani talomuzi fuyane uyabhala lapha ke fuyane kuti ngilibukele ngisekhaya eZimbabwe ngisithi ukhisimusi omnandikini siyabonga kakhulu ke khumbulani fuyane lapho khona khona ngapho kuzobuya ke lo mahlangu umxolisi ukuthi khisimusi enhle basakazi siyabonga kakhulu khona ngapho lapho khona kuzobuya njalo labanye abaningi sibili siyabonga ukuthi khona khona lapha u3D Dube uthi Merry Christmas Zimbabwe omuhle let the love prevail amongst you noma nibhekane lobuzima bendlala ye baba Motsi lisakhona icingweni baba
ngikhona
ye liyabezwa abantu sibili bathi noma nje kungani abantu bayahlupheka kodwa kumele babe nokuthandana phakathi kwabo akukhulume sibili njengomfundisi ukuthi kumele bathandane njani ngoba siyakwazi ukuthi nxa kungela mali abantu bayalwa so kumele kulungiswe njani
hayi ukhulwa kungaba kukhona nxa abantu bebangisana ngezinto eziyabe zikhona kodwa ke ngenxa yokuthi akula lutho ukubangisana akuko lapha eZimbabwe because abantu abalezinto abantu abalendleko yibo abathabileyo okwakathesi yibo abayidla iChristmas abantu abangela lutho abaningi bazihlalele vele emakhaya bazihlalele ezindlini zabo ngoba abala lutho abaningi vele even lakathethi ukuthi bayenelisi ukuba lokudla okwekuseni okwemini lantambama kunzima kwabaningi mhlawumbe engakwanisi ukuthola ithiye kuphela ekuseni badle ukudla kwemini kuyaba sekurayithi yikho abantu abaningi bayadubeka kodwa ukuthandana abantu bayathandana xa kule zondo ngezinto ezithile ezizakalayo kodwa ke ukuthandana eZimbabwe singani sesibambene futhi ngenxa yokudubeka ngoba kwakulesikhathi esokuthi khona abaningi sasicabanga ukuthi mhlawumbe ngabantu bokubulawayo kuphela abadubekayo abantu bemasingo bangcono kanti ke kathethi sesikwazi ukuthi vele yilizwe lonke ngoba ababusayo banganabanakakele abantu abadubekayo bafuna bona ukuthi bagcwalise ezabo imigodla yabo isikwama zabo kulokuthi basize abantu abasimele ukuthi babanakakele. Yikho kule problem khona lapha eZimbabwe, kodwa abantu vele generally abantu bababili.
Yeah, can you say that in English as well, Reverend Motsi?
Yes, I was just saying that generally the people of Zimbabwe are very united, except for those, obviously, that have got issues. And in terms of the sharing of the national cake, where many actually think that there are a few who are benefiting, where the few, the minority, as it were, is actually enjoying Christmas, and yet the majority of Zimbabweans are suffering. Gone are the days when we used to think that it's only the people in one region that are suffering. We have now discovered that people in Mashingo, people in Mutare, people in Cholocho, people in Mangwe are suffering. So it is because our government doesn't seem to care for those people that are needy, for those people that they look for, they should look for, rather than lining their own pockets themselves. It is a pity that our politicians, I can surely tell you now, our politicians, both opposition and ruling party, really have nothing to care for as far as ordinary people are concerned.
Thank you very much. Singakathathi ubaba uPP Khumalo kulumlayezelo lapha jonga ovela kuzibusiso ndabaningi moyo. Uthi Dube, mina ngizidlela irice okwamanje ngitshale tiye. Ngithe kungcono ukuthi ngithumezele abantwana ekhaya ukuze ngingaqedi imali yama-school fees. Siyakwazi ukuthi ngomnyaka ozayo kumele sibhadale ama-school fees. Phela mina ngingukleva.
Khumalo,
kunjani?
Ayiyaphila njani?
Siyaphila ngabekho lapho kuya.
No, mina ngilapha eGoli.
Kunjani eGoli ba?
Ngisesathule ubukahle nje, hayi. Nami nje ngiyokhipha, hayi, sinandiyana.
So usesandten, usesikiweni,
eh? Ya.
So ule mansion, kunapha mansion kalakata so. Hey, kuya, uzibambile.
No.
Yeah.
Ukuzama nje siyothintela ilizwe lethu, siyalibona ukuthi hhayi liyantengatenga, kodwa-ke nathi sifanele ukuthi siyabantu sizizamele, uyabona ukuthi ibengani bani ngononyane. Ya,
ye, so singathi lamntu jona usenzani baba Khumalo?
No, lamhlanje ngithe ngivuka nje kuseni ngathukhekline engadini yami, ngase ngiphuma-ke sengithi-ke ngibona abangane nehlobo abanye abangihambanga. Hayi-ke ngase ngijika-ke ngiyafika manje nje, ngishiya ngilabo-30 minutes ngena lana.
Ye, imuli ngaphi?
Imuli isekhaya. Isekhaya, so-ke
ngiyabisekhaya
khona ukuthi nje ahambe ayibone naye imuli khona ngale, ngoba ibikhona lana nje kunyanga le edlulileyo. Kwathi-ke ngendlela yokuthi sifuyile phela nakho ekhaya, kufanele ukuthi zifuye zinakekele nje kuba sekungizukuliyeza.
Ekhaya ungaphi Khumalo?
Kutho ukuthi ngisetsholozo mina.
Ngaphi kwetsholojo?
Kumsikana.
Hayi, ngiyakubona sibili. So ke singathi-ke ekhaya bayidlale njani ngothi Christmas?
No, ma ngifona nje ngibakethi hhayi bayidlale kahle mpela, kutho ukuthi kumnandi yana khona. Ya, into ehluphayo nje yiyo, ngoba ukuzeudle kumele ukuthi udla kuphume la e-South Africa. Ngoba ma kungaphumanga lana e-South Africa kuthi uvele angeke kuze kudlika.
Hhayi, kuhle kakhulu phela. Abantu abanye abantu bangayegoli bayageuka phela ntoza.
Ye, bageuka, kodwa kangithi ufanele ukuthi na umuntu ucabanga ukuthi inkaba yami ikuphi, ngizalelwe kuphi. Yebo, lana singabuzi kumnandi bonke, kodwa-ke singakhohlwa la kunamadlozi ethu khona.
Nawubona
abantu abayibo abasigadileyo, ngoba uyabona sinje sihamba khona la. Ma ungenalo idlozi, angithi uyabona khona manje sesiyasonda, sesibabiza amadimoni. Yebo, kurayi, kodwa-ke malibe kwazi ukuthi lawo madimoni akugadile angeke aze akuyeke. Uyabona,
awubona
abe bangamadimoni
Hayi siya
kucabanga khona ngale mutha.
Ye, bingelela isihlobo labangani ngamafishane kumalo.
Ye, hayi ke mina ngithanda ukubingelela kakhulu ngabingelela nje uGT Chuma umdlali wami loyo. Bese ngiyobingelela ke no Brian Babandlovu labo, Liliyelo wakwaNdlovu, Emeti wakwaNdlovu, Selubeki wakwaNdlovu, noRuthi wakwaNdlovu. So ngiyathanda ukuthi bonke labo bantu baphile, ngibethemba bayidle kahle iphisimuthi. Bese ngibingelela nje bonke oBruce uNice bonke nje. Ngiyathanda ukuthi ngabe bayidle kahle impela. Ya, so nje sokusela ukuthi January afika abantu bakithi sikhuthule lesiza, siyazi ukuthi abantwana baya ya ezikoleni noma imfundo yakithi ingekho ngoba sinenkinga yokufundiseka ngenye indlela, kodwa-ke sizothini phela vele sikhonzile ngaphandle kwaleli. Ma uyindebele yazi ukuthi vele awukabi nalo ngitho emhlabeni. So-ke kodwa kholisa impilo yakho ngaleso sikhathi.
Asiyabonga, ye. Ekhumalo baba, ubelekhisa umusenhle, sibongele kakhulu ukuthi ungena kuhlelo. Siyabonga sibili. Yeah, that is Mr. Kumalo. He says he's in St. Ten. He comes from Cholocho. His family is in Cholocho there, but he enjoyed with his friends. You know, they're just doing some
killing time.
Yes.
The guy is got to name Koma Tino Tenda Gwenzi. Mkoma Gwenzi Magadi.
Hello.
Hello. Hey, Magadi. Ngai wa tinotenda mapinda muchirongwa, Merry Christmas.
Ya totenda tinaro gore tiripo pakutenderera zvare Kisimusi kudai kunyange zvinhu zvakaoma munyika yedu, but kufara kurambidzi tongoramba tichibiti nefarawo.
Muri kupi mukoma tinotenda?
Mukoma tinotenda right now vari South Africa, ndiko vari kubatika.
Ko kumusha?
Kumusha kwedu kuGweru kuZimbabwe.
Vanobva kuGweru. Aiwa, tipei pfungwa dzenyu pamusoro pezuva ranhasi. Mari pedzawo sei? Zvii zvamungataura?
For now nekwatiri kuno kuSouth Africa zvinhu zviri kuendeka, zvinhu zvese zvakadzikama. Hatina tati taona chakaipa, asi atanzwa kuti pane ropa ingava rakabeuka kana kuti pane chinhu chinomira mushe chadii chaitika. Saka hatoti tositenda zvikuru nekufamba kwaraita zuva iri. Hameno kune mamwe mativi manayenyika kuti kwakamira seizvo, but kwatiri izvezvi vanhu vari kufara zvakanaka uye vari kunwa zvine tsarukai, vachiziva vachinwa pekutangira nepekugovera.
Imi nhasi mapedzawo sei zuva renyu?
Hai, ndari pedza zvakanaka zvangu. Tambotanga takazorora zvedu makusensinzi, nhasi ranga risiri zuva rekuenda kumabasa. Saka vanhu tanga takazorora chazoti later on nekufamba kwenguva ndofanira kutangawo kufamba-famba kuti timbofarawo tivaraidzewo pfungwa imbovawo okuipaiti treini umboramba tachifunga zvinhu zvinoitwa kumusha kwedu.
Ndizvozvo, tipei vaviri vatatu vamunoda kukwaisa.
Urati chokutanga ndinokwasa mama wangu ari kuGweru, mama Maidoni. Ndoti mufaro mukuru kwamuri mama, uye ndouya kuno vandinawo kuno vandoshanda nawo vesanondizvano vyatinotenda Gwenzi. Ndokukwazisai madebi wangu ari kuno ari kuHauteni, ndovakwazisa nevapfana vangu ndokukwazisai nemufaro ndichiti Merry Christmas kwamuri. Ndofunga mafara zvikuru navo sanondizvano vangadai vamunyika yeZimbabwe right now.
Thank you so much mukoma tinotenda Gwenzi. Thank you so much, Gifts. That's our caller, Tinotenda Gwenzi. He was calling from South Africa, but originally is from Gweru. And he says everything is okay so far. He's enjoying every moment. He spent part of the day at home, but now he's just winding up time. Yes.
Wonderful. Let's go back to Mr. Dennis Churu. Mr. Churu, are you still on the line? Yeah, okay, Azano Churu dropile. So Reverend Motsi, going forward as Zimbabweans, you know, it seems as if people have got so many problems that are leading to all this kind of dull Christmas, if somebody may put it that way. So now what should Zimbabweans do in order to celebrate better next year? I mean, in terms of Christmas.
I think Zimbabweans must not depend on politics and politicians. Zimbabweans must actually recognize that the future of this nation is in their hands. We are in this state because of politicians. And I don't think we need to continue to put our trust in other people who are there in order to benefit for themselves and line their pocket. Zimbabwe needs to be wise to make sure that they in which the power remains with the people. And therefore, there are measures that are being taken where the people's movement, like the convergence, is something that is very strong in the sense that it's a mobilization of Zimbabwean people, not along party lines, but basically along Zimbabwean lines, like probably what Joshua Nkomo said. We need to come together and begin to say enough is enough as Zimbabweans. And we need to begin to dictate, making sure that civil servants, government, politicians are supposed to save us, not us saving them. Zimbabweans need to know that these people need to be held accountable. This problem that we face is a problem that, in my opinion, has because of the toxic politics and polarization between MDC and ZANU-PF, which has brought all of us to this problem, where ZANU-PF also has come to a place where they have no solution trying to resolve our Zimbabwean problem. And these are realities that must be faced by everybody. We cannot beat about the bush. We need to be honest with each other.
You are a professional peace builder yourself. So what role do you play, you know, as a peace builder in all this? And, you know, now we're looking at a better Christmas next year. So what role can you play as Reverend Raymond?
I think that's exactly the point I made here, that for next year, we need to find a way in which Zimbabweans' voice is clearly heard and is magnified. We do not want politicians to speak on our behalf. We must speak for ourselves. We must look for those opportunities, spaces, and platforms on which Zimbabwean voices are actually heard very clearly, where there is some kind of convergence amongst the people of Zimbabwe, not because of anything, but because there's unity of purpose and our interests are beginning to converge. And we are a people that need to find ourselves. Mm-hmm. If we cannot find ourselves, we will continue to be in this problem. We need to find ourselves, so much so that every province will come up with its own narrative. And we accept those multiple narratives as Zimbabwean narratives. There is no one narrative, like we have been told, that it is ZANU-PF or it's MDC. No. Mm. The Zimbabwean narrative is multifaceted. It comes from all people of Zimbabwe. When we do that, we then begin to have a collective memory of Zimbabweans as we are in our colorful ways in different parts of our country.
Thank you.
Thank you so much, Reverend Motsi. Please do stay on the line. We have Mkoma Promise Senga. Variparo Nare. Mkoma Promise Magadi. Oh, Dafunga. Okay, Mkoma Promise Magadi. Hello. Mkoma Promise, Taura, itinzwe anani? Imimi ndiri muri kufanira nge muchitotaura zvino muri kutaurira kure kure asi maita mukuwasha weStudio 7.
Awa, ndichimukuwasha ndakatosununguka chaiko chaiko
taura. Ndafunga kuti pamwe makanzwa zvaidaidzirwa navakapfupika zviye zvekunzi vakuwasha vaende kwana Tezvara vavo vachinotandarana naTezvara. Zvino ndafunga makasungikana muri mukuwasha ipapo.
Aiwa.
Eh,
tina atinaro zororo zororo kuti ndeyo yaye ari kunakidza zvaro asi ari mambobhowa vapo neapo manje weda yake kuri kupisa kuno kambiri kwapi ndomu South Africa.
Bomu ri South Africa. Saka nhasi mari pedza sei zuva iri?
Zvara riboja izvo tatifara vamwe vava vachimwawo vanogapa isusu vanhu vanopinda ukereke vangofera kuti pamba tinwawo masofudrinki tisendanewo zvinodhaka maona vamwewo vachifarawo vachinwa vachidii
kumusha ndekupi mukoma promise
musha ndobuda pagutu pamupanda wana apa pamasvingo
chii chamakavaitira chekuti vakakunzwai muchitaura nhasi pastudio 7 kuti hakunondafara ndanakidzwai vanoti waiwa regai mwana anakidzwa akatibatsira
bati
chamakaitirawo vari kumusha chekuti vakakunzwai muchizvirova dundundu kuti aiwa nhasi ndanakidzwa ivo vanozvirovawo dundundu vachiti aiwa ngaanakidzwe mwana nekuti kuno akatichengeta
vari kumusha ndakavatumira mari yekuti vatenge zvaacho zvavangada zvavatumira chikafu chekudya hembe dzokupfeka hazvese zvavaita zvavakakumbira kuti ndivaitire ndakavaitira zvese hapana chandakatinda
makagona mukoma chingokwaisai vanhu vatatu tinzwe
vanhu vatatu endingada kukwazisa ndotanga nokukwazisa mhuri yangu maitatenda madatenda namashi wacho
rovaikwazisai musakanganwa vari kumusha
ndovandatotanga navo chaivo sevanhu vendisaunge ndaona vandakazokundikana wokuinda pazorora
okkwaisa
namuchembere wangu mai vangu vakatibereka nehazvani dzangu dzese nemabrothers angu ese ndomakwaisa futi ipapo
aiwa tinotenda mukoma tinoimba kuti muchange muine gore dzvarakanaka svondo rinouya nechitatu
aiwa neniwo ndinotenda handingotiwo nemhuri yese yezimbabwe makorokoti ekupindawo pazorori kisimusiri nevanofambawo mumugwagwa tinongovakurudzirawo vashairi kuti vafambe vakadzikamisa hana nokuti tsaona dzinonyaya kuwanda nguva ino yezorori.
Thank you so much. Maita basa mukomwa. Regai tinzwe kuti vamwe vateereri vestudio 7 vari pashona Facebook page vari kuti chii. Tina mukoma Zivanai Nyamufukudza anzi tiri tose pamasaisai ana mukoma. Kuno yaiva bho ameno kumusha uko kuti vaidii nadzo mango handizivi kuti vari kupa nokuti vava kutoti zvakaitika kunga nezuro kwoita mukoma Obey Mukuna hanzi rambai makadzvanya pabasa vabva vazonyora nhamba dzavo kuti tivafonere ndofunga tichakwanisa kuvabata nemanhare kana achibvuma zvimwe chete namukoma Donald Mamboma hanzi Merry Christmas pane penyuro yemandorokwati can you call me tichaedza kufonerai zvimwe chete naclopus matambandini vatipawo nhamba dzavo kuti vativafonere Norman Kichi watching in Johannesburg kuita Luke Samuel Simango Merry Christmas Studio 7 ini ndadya zvakanaka Christmas nemhuri yangu kuno kuRustenburg ndine mufaro nekuti vari kumusha ndakavapawo yavo Christmas saka I celebrate stress free.
And we had rejoice Maposa. You still remember in Ireland? So her phone dropped. So she says, even if the situation is bad in our country, let's call each other and celebrate long ago. Let not those with nothing know that they have nothing. Blessed is the hand which gives. Kugidwe, kukoliswe, pansi ngobadlululo. Sorry I dropped your call, people, because people here were making your noise. So I think she couldn't...
She should not have dropped the call, because that's background ambience.
So she said I had to cut it off.
Thank you so much. Vamotsi, tinakuti tingonzwa kuti nhasi zuva rekupembera iri. Tinoona vakawanda vachipanana zvipo, vamwe vachibatsira vanoshaya vachidii. Zvii zvamungataura zvamaitawo imi mungadai mazvita semhuri kana nekereke yenyu kana kungokurudzira vana vezimbabwe.
Thank you very much. Isisu nhasi uno tamuka hedu tikaenda kuchechi muno mutaundi, asi patazodzoka ikoko tazokwanisawo kutorawo zvitenge tiinazvo zvatakapiwawo nevakatibatsirawo kubva kumhiri dzemakungwa kupfurikidzira kunana Bulawayo Baptist Church. Tikatakura nemota hombe tikaenda nazvo kumukurumani kuno tichiyeukawo vasina vakutambudzika harawa chembere nherera
nevanorwara tange tiri kuti chivapedu maskati kuzodzoka isine muri tigaro pamuchete tichiti neya nepfungwa dzakasungunuka kuti nevasinawo vanenge vabatsirikana nepashoma ipapo nokuti zuva racho izuva rokupa sekutaura kwazvataurwa kuti vakakomborerwa vanopa kune vanogamuchira.
Thank you so much. Maita basa zvikuru, Reverend, ne basa ramabata iroro. Ramai muri parunare, ndofunga tine mumwe muteereri Gibbs.
Yes, look, Keystone, ikwangwani kwanapa. Keystone, kunjani baba?
Ngiyaphila baba, ninjani?
Siyaphila kakhulu ngapha kwanapa.
Mina ngise eMzantsi Afrika, ngise South Africa.
Ngapha kwaNgola.
EUvel njengamanje.
EUvel,
EUvel.
Kunjani kwanapa?
Hayi, EUvel sekhaya la.
Belisenzani namhlanje?
Ha namhlanje besisinyama.
Ndithi. Belisidlala inhloko yemvu, uta inhloko yeguja.
Yes, abe sidla konke njengoba nje inyama iphela.
Yebo phela.
Ya, sibe khaya phela abantu abasiya ngekhaya ngobuningi silana phela, hayi kuze masilana, bese kusekhaya ngeke indlela.
So nxa ungasitshela nje ukuthi uvuka kuze kube ikhathezi wenzeni.
Ngina into ngivuka nje namhlanje nje ngiyageza nje ngazama nje ukuthinta abangani ukuthi hayi bangani senza njani just ukuthi hayi no just ukuthinta nasasa lapho kuthi khona kuba okona kona Google lapho ihilto
ehe
ye ku captain no isithabe
isitokufela
lapho nje sonke nje you know aso stokufela ngilapha nje ukuthi sokona inyama
okay
iye kuse kusahlala nje lapho ayizo tshone kona ukuthi inyama nje namhlanje sanda nje ukuhlukana nje abantu besiya nje ezindlini ngoba ngapha kukho sefu ukuthi thini sifuna ukuhamba ebusuku.
Yeha. So ke singathi ulikholisele kodwa.
Yeah, awukholisa ukukholisile. Sikholisile icezo lehle singazi abasekhaya kodwa labo asiza abathinta emafonini bathi hayi nabo bayajabula.
Yebo phela.
Bajabule namhlanje nje hayi bakhohlwe nje inhlupho ezinenginengi.
Labathumezela.
Bathumele.
Yeah.
Bathumele sibe la akuhambile amakhumkhumu.
Nantsho phela.
Kakhulu.
Kubingelela isihlobo labangani baba Keystone.
Yebo, ngithanda ukubingelela nje isihlobo sonke nje semagumbini amanomhlaba abanye basekhaya eZimbabwe abanye balapha eSouth Africa isihlobo bonke abangani. Hayi, ngibazingelela nje ngosuku lanamhlanje ngoba sekugcinile nje. Hayi, sisiyadlula umnyaka bafisela umnyaka omuhle. Omuhle njalo omuhle ku-2020.
Ubona ngani iKhisimusi ka-2020 yabe njani?
Yawona yatendi kuba nzima ngoba nalapha emzansi njengoba kunje bese phakathi kwendaba leyo ukuthi ayilet shedding silo. Khona lapha iUvela izolo nje ugesi uhambile bele kulesi 2 uhambe ngokuphakathi emini wabuya ngokuphakathi kuseni. Bese kunebisa ukuthi kusimse emnyameni kodwa ujulukile. Okubona isi ukuthi hayi manje simo semedia siba nzima kuleli. Siba nzima so singazi kumnyaka ozayithandaza kodwa hayi ulungi ungabi kungawonakali kakhulu.
Siyabonga kakhulu ke mfowethu ungathini lokusasa. Yeah, ngizokuthola silomunye umuntu lapho.
Yes, tina mkoma Richard Moyo. Makadi va Moyo.
Ndivo baba vakandimire.
Ndimfundisi Moyo hawo.
Ndivo chaivo.
Hai vatinotenda nekupinda muchirongwa mapedza sei zuva ranhasi.
Zvaro rakare pedza zvakanaka kuti zvedu kuno kuchiredzi kuno kwagudo kuti handiri panzvimbo yepasondozo mashopu apa pakaoma chose. Ya Christmas yegore rino baba nevakristu sega ndiri makwadivu marudenga veneni koko ndasina kwasa. Christmas yegore rino baba yanga yakasiyana makorose ndofesa kuona zvakadai nekuti pandasvika mumashopu. Anofarira vanhu ndaona painguva nevana vadiki cherechete vanotangira pa-12 years zvashure pakwasina vanhu vakuru nenhau yokutambudzika yekushayiwa zvino kushayiwa mari kushayiwa chekudya vanhu vaivapo apo napo asi vana vachechichindi vanga vakazara ipapo vanga vakatoomerwa uchingoona kuti ishi sevana vanongodo kundobuda kungondotamba asi tikava kusina kana nechinhu ndinawo mafoto andatombotora ndikamboatumira pa pafei pa WhatsApp pa shimiri changa chiriko Christmas yezvishwa ndizvo yapfuura zvayo asi kuti hei yauya ikasira vanhu kurwadzikana kukuru kuvabereki nyanyanya vachitarisa vana vasina chavangagona kuvapa kana chini chekuti vagone kuti vadye nekuti kunoku kwatiri kunoku kwakaoma kune nzara inotyisa kumaruzevha tanga tichiona zvedu mutungamiriri achipa kutuma tauni chikafu. Asi kumaruzevha kuno kunotyisa hakuna kana chinhu vanhu vakangogara mukati mumaguta pasi pemiti zuva rinopisa asi ni zote tunatenda mwari nekuti mwari ndano pa upenyu mwe bisazunaka rimwe regore.
Thank you.
Ah zvanaki.
Mune vaviri vatatu vamunga kwazisa tingoti dimu.
Vanika di.
Vamunoda kwazisa.
Regaindi kwasi zangu, regaindi kwasa mwuri yose Zimbabwe ende sinye zinu, regaindi kwasi kuna vanya watu wa webedi biliyoku venda wakati umfundi sikana maa kupindu opachiru wa mbambu toroni chivenda 1 minute saka suza mata uwe regaindi wakwasi nitienda watu wote wa Zimbabwe hapa webedi biliji ndiri ndi yaone hapa studio 7 because diwa novu ndivenori nikuombe wali mani fundi simani kwa jina hapa radio studio 7 nao niko nifama duwa wote so za zino niko niji niko niti yenda ni madekwa na noila dani Christmas ndi chama wama kore ave nani miti yote ndi arevu wandi hapa vo blessed vyo jonga kandi miri wa studio 7 na vo moyo wani paheshi chikara kutindi ambi na vone niko teenda
ayu wa maita basa skuru wa moyo
da tenda ndaidoza nguti wo mbota uro amai vangu mbota uro kutango pa radio vata uro kwa vabba neza wawo uonao
nga vangu ita 30 seconds na uti nemwe mterera kato mirra kupina mchirongu wangu wazacha zapera
kawe ya mai
magadi ya mai
tino para magadi yo zunzo dura
za dura chi chanyanya kudura
bazi Gazi kudura tinototenda kunamata. Kuti ndibve kuzvaka kabese vanokunamata. Kunamata kwakanaka hama dzangu. Hatinamata zvinosimba.
Tinotenda.
Aiwa, vatenda nangotosa mai vangu vanogara vachimontera ndivapowo
vatenda zvamubaba. Tinotenda zvikuru baba maita basa mufundisi moyo reGrips tinemwe mutere.
Yes, no baba Crispin ngibona zani ngokucina kona pake lamhlanje. Baba Crispin kunjani?
Siyaphila njani baba?
Siyaphila kakhulu siyakunika umzuzu sibele uhodwa ukuthi ukhulume sibele ngosuku le Christmas baba.
Hayi Christmas siyabonga nje ukuthi sizivukela siphila njachona lokusiphilile. Hayi kodwa izinto kudura la ngaphe kholi hey hayi. Ama uphathi izinto zangkhona zikhuphuke kakhulu hey. Ekhanje wasiyazi ukuthi dira kuthola kali lutho hey.
Kodwa
kunzima mphela.
Kodwa wena wenzeni namhlanje? Kule khona kade kwenza.
Ah, nje umuntu osebenzayo wenza emsebenzini, ihambe hayi emsebenzini ezikhathi zantambo ama uphela. Ngishona izihlalele kuphela. Hayi, kulalutho yothe ngikwenza mphela.
Hayi siyabonga.
Into uphela nje kwesta sifunakala imali kuphela nje imali enyekhoyo.
Hayi kunjalo mfowethu. Sibonga kakhulu Crispin ube losuku oluhle
baba. Arathe siyabonga ndibe sitendela peri dindaba phela emafonini siyabonga kakhulu.
Hayi sizazamukeza njalo sibonga kakhulu baba.
Okay.
That is Crispin. He says he spent the whole day doing other things and working as well.
Mm-hmm. Making money, making sense.
Yes.
Regai tungoita mashoko mairi matatu kune vamwe vateereri vanitumira mashoko avo. Tinanzi Chiviru Koni vaisa namba dzavo zvikanzi vanhu vanga vakazara chaizvo kumbare musika vachitenga zvekudya nezvekupfeka. Tasvika kuti chitengawo ndini chief pa Warren Park ndifonerei tikurukure hangu ndo dzinenge dzatandanisana. VaRichard Mwoyo vanga vatumirawo mashoko asi tazovapa mukana wekuti vanga vachitaura. Charles Satuku hanzi zvakaoma hama mitengo masupermarket nemanga mashops atinoti matuck shops. Ari kupenga chaizvo mafuta ekufambisa hakuna motokari dzoswera mumitsetse mitengo yekukwira mabhazi yajamuka then Donald Mamboma anzi nyika yedu inorwadza chokwadi ndovamwe vateereri vatumira mashoko Gibbs.
Yes, lo concern moyo ubesithe simfonele concern siyaxolisa ukuthi asenelisanga ukuthi sikufonele kuzobuya ke unqobile Dube uthi Merry Christmas uspele wathi MARRY Merry Christmas ukuthi MERRY. Mm-mm. So ye love Mary Mary kona
vane zvavari kureva
yeah hey hanje wa
vane zvavari kutaura
what is going to do chonga
sasiyo mambo tingoti vamotsi vangooneka vateri
mbone ngani isikati singasehlula ubona
zaramba futhi
bahlobana
nga nasi zvaipa asi ngavangotioneka vamotsi
yeah baba motsi 1 second
yes ngotioneka
tinotenda zvikuru sasiyabonga kakhulu zvobesta ndikayo libe le langa elihle ikakhulukazi elakusasa boxing day uZimbabwe omuhle
umathebe thank you so much Reverend Ray Motsi and thank you so much Mr. Dennis Duru signing off his gift to be in Washington DC saying Merry Christmas and a prosperous New Year.
New Year. Ini jonga kande miri nchitaiwa. Tinotenda shukuru. Muwene zoro reboxing day. Mangwana rakakomborerwa. Mwara zvakanaka.